munyori wemabhuku echishona anosanganisira mapenzi, imbwa yemunhu, ndafa here nemamwe. Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose, kwete kwezuva rimwe chete pagore.
Kungurangarira kudanzi kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete, so kana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu. Zvinhu zvinoda kuti isu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi.
Vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai.
Nyika dzakabudirira vana Japan, vana China havamanikidzi vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu, nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze chokisamu nechirungu zvinomuremera, nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English, but panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu.
Mashoko ava mabasa atsipirwa naDr. Tinashe Mawere, vanova munyori nemudzidzisi zvakare.
Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana norurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo.
Vamawere vawedzerwo vachiti
sezvo nyanzvi dzichiti mitauro inotakura kaucha neidentity yavanhu, kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo kaucha neidentity yevanhu. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara ivowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa.
Vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO vaCharles Chikunda vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa.
Kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro wamai, chingave chirungu kana kufrench kana kuportuguese. Izvo zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzo.
Vawedzerwo vachiti muZimbabwe bumbiro remitemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mitauro 16 mudzidzo, uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro. Vati chinonetsa zvinhinga idzo zvinotevera.
Pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mutauro, ndikapamenganiso kuti hatisati ane zvinyorwa zvekuti masvomu adzidzwe nechindau kana kuti nechikorekore. Chechipiri, varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunge vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi. Chechitatu, munoonawo zvekuti pane dzimwe nhinga dzekuti vabereki chaivo maparents akaita seni manharutende mayoung mothers munotomhanya zvokuti ndaendesa mwana wangu pagresi yakati, nekuti zuva rechipiri chai akutotaura chirungu, hauchadi kuti ataure chishona chako.
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino. Zuva reindanational mother language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.